Com, your trusted source of
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 18, 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nyaya yekuda kuwandudza bumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga yave kukonzera kusagadzikana munyika. Zimbabwe inoti yakazvipira kubvisa zvimbambaira zvakasiyiwa munguva yehondo yerusununguko. Tichataura nezvekurudziro yeWorld Bank yekuti Zimbabwe irambe yakasimbaradza matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika airi kutora. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vabatane mukuramba kuti bumbiro remutemo wenyika rivandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. Sangano iri ratiwo nyaya yekuda kuwandudza bumbiro remutemo yaunza kusagadzikana munyika. VaMnangagwa vakaudza vatori venhau muHarare neZuro kuti vachatevedzera bumbiro remutemo uye vachasiya basa muna 2028. Vakatizve havasi kuzobvuma kunyengererwa kuti varambe vachitungamira nyika nebato rezanupf. Asi veCrisis in Zimbabwe Coalition vanoti muromo hauzarirwi nerwizi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera zanupf mudare reparamende vapupuraito garepi.
Neno ndakaona zvakataurwa naPresident ende ina hangu kuona kwangu mashoko avagara vachitaura havana kumbobva paneri zvatinoziva zvavanotitaurira isu semhemba dzomusangano nguva dzose nezvavakataura kumamedia houses dzakasiyana-siyana wokuti ivo President havana shuviro yekuextenda term kuti vawane imwe yechitatu izvozvo ndakazviwa izvozvo ende zviri kutaurika kubva kwavariwo President nguva dzakanyanya asi ndinoona zvokuti isu tiri kutsvaka nyaya kumunhu asiri iye muridzi wenyaya.
Ko, ndiani zve muridzi wenyaya vatogarepi nekutika mutungamiri wenyika Mbune akazvitaurira ega?
Muridzi wenyaya imembership yeZANUPF. Ruzhinji rwuri kunze uko rwuri kuti aiwa President taona zvamaita tinoda kuti muwedzere kumbotitungamirira tizadzise zvishuviro zvedu. Vanhu vakavhotera President vanovaiwozve vakagadzira Constitution 2013.
Zvino pachaitwa sei kana vaMnangagwa vachiti haivhiwe imi vamwe muchiti ngaivhiwe?
Kana tichida kuziva kuti tichaendepi tichibva pano tinoenda kundobvunza vana veZimbabwe mastructure in particular eZANUPF kubva kuda mukatangira kusero kubranch kudistrict kuprovince central committee toenda kuconference ndokwatinovhunza any of those structures kana mukaona pakaungana vana veZimbabwe zvikuru vanei vachiita zvomusangano weZANUPF vanei vakaungana indai munovabvunza kuti shuviro yavo ndeyei.
Ko, imiwo senhengo dzeparamende muri kupinda papi chaizvapa?
Isu maMP ini saGovernment Chief Whip ndinoteerera zvinobva kumusangano saka signal inobva kumusangano ini ndinongova deployee zvataurwa nomusangano semunhu wakatumwa nomusangano ndozvandinongotevedzera. MP zvakare vanogona kungoti mumwe unongomukawo achinzwa zvinotaura vanhu kwaanobva unongosumuka muparamendi wotanga motion yake. Hapana unokwanisa kumustopa nokuti iright yake MPA.
Vanokokera Zanu PF mudare reparamende vapupurai Togarepi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo.
Kana vari ivo munhu anotevedzera zviri mubumbiro remutemo, sei ivo vakabvuma kupinda pachigaro muna 2017 musure mekunge munyika maita kubviswa kwaive mutungamiri wenyika nechisimba yatingati pachirungu iku. Saka zvese zviri kuitika izvi tiri kuona kuti vamunangagwa ngavabude pachena.
Ko sei muchidaro vakabuda kapachena nezuro vakumara?
Bato ravo riri kutonga reZANU PF rakaenda kuconference rikanoita resolution inova number 1 yekuamenda constitution kuti ivo vakwanise kupfuurira mberi vari mutungamiri wenyika. Saka zvese izvi tinoti ayo ngavaregere kungozvitaura, ngationei zvichiitika paground sekuti vamise voise vari kuti 2030 vamunangagwa muofisi vari mubato ravo, maministers avo nevamwe vakasiyana siyana vari mubato reZANU PF vari kufamba vachitaura nhau iyi. Saka nhau haingopereri bedzi pakutaura kwavo, asi ngavaitewo action inosapota zvavari kutaura muchidimbu. Saka isu hatizi kuzotambira kana kuterera zvavakataura, asi tinoda kuona zviitiko zviri paground zvicharatidza kuti zvedi mutungamiri wenyika is a constitutionalist zvakare haazi kuda kurambira pachigaro.
Ko imiwo sesangano chii chamuri kuita kuona kuti bumbiro remitemo harina kuiswa chimwe chigamba?
Tiri kubata pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe kusanganisira vari mubato reZANU PF kuonesana kuti bumbiro remutemo iri ratakanyora muna 2013 harinangani nemunhu, haritarisani nemunhu, asi rotarisana nenyika. Saka tiri kufamba tichipa zvicreator maplatforms emuonera pamwe nekuwirirana pamwe chete nevanhu nemamembers edu eCrisis Coalition neruzhinji rweZimbabwe kuti nhau iyi yebumbiro redu remutemo haringakwanisi kunge richiamendwa nekuda kwezvido zvemunhu mumwe chete, asi nekuda kwezvinobatsira nyika yeZimbabwe nekusevha magenerations achazotevera emuZimbabwe.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition waMavelas Kumalo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yeZimbabwe inoti iri kutsvaga rubatsiro rwemari inodarika madhora mamiriyoni makumi maviri nemaviri ekuAmerica kuti ikwanise kubvisa zvimbambaira zvakasaririra mune dzimwe nzvimbo munyika panguva yehondo yerusununguko. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano weNational Stakeholder Dialogue uyo wakanangana nekubviswa kwezvimbambaira pamwe nekubatsira vanhu vakaremadzwa nezvimbambaira waitirwa paRainbow Towers muHarare nhasi, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurukashiri vati gore rino hurumende yaive yavimbisa kuti ichange yapedza kubvisa zvimbambaira zvese zviri munyika, asi izvi hazvichakwanisiki nekuda kwekushomeka kwemari yekushandisa mukuita basa iri.
Yemanendi maiza sata clear. Tiri kufunga kuti meeting yataita nhasi yatadaidza zvemadona edu kwaayeuchidza kuti tichine problem iyi. We are hoping kuti in 2028 tichapedza.
Mumwe wevapinda mumusangano uyu uye vakarasikirwa negumbo mushure mekuputikirwa nechimbambaira kumusha kwavo kuNyamapanda kuMashonaland East kuMuganhu neMozambique muzvare Patience muZambidzi vanoti dai hurumende yawana mari nekukasika kuitira kuti zvimbambaira zviri mumatunhu emunyika zvibviswe, vachiti kugara munzvimbo ine zvimbambaira idambudziko guru zvakanyanya.
Zvimbambaira zvakadistroya vanhu vakawandisa burikidzowo mararamiro ataakuita izvezvi, mararamiro akaoma. Hatichakwanisi kuti tiriritire mhuri yedu sekuriritisa kwataifanira kunge tichiita burikidzo nezvimbambaira. Hatina zvikwanisiro zvekuti tingave nazvo pakuti vana vedu vakwanise kuenda kuchikoro. Hatichakwanisi kukwanisawo kuti titsvagire vana vedu chikafu chekuti vadye.
Mambo Nyakusengwa, Vekurushinga, Mudunhu reMashonaland Central, vaWise Mutimbanyoka, vanochema nekusarira pabudiriro, kwaita nzvimbo yavo nekuda kwezvimbambaira.
Vamwairo vane zvimbambaira, mombe dzaifa, vanhu vaitamburwa zvakanyanya, asi vepari zvino, nokubviswa kuri kuita zvibagwe, nzvimbo yacho. Kumwe sati kwavapedza vachikwanani. Chimwe zvatinosangana nazvo ndezvekuti mvura hakuna yekufidha mombe dzedu. Tinokumbirawo kuti dai zvaiwanisika tigadzirawo zvikoro magetsi. Vana vedu havasi kumboita makombiyuta kuti tikorekite mari muvabereki. Nzara yakapinda, havana mari.
Zimbabwe ine minda inodarika 12 million square meters, ine zvimbambaira zvakasarira munguva yehondo yechimurenga, uye nzvimbo dzinoti Mazowe, Rushinga, Lusulu neMsengezi ndedzimwe dzinonzi dzichine zvimbambaira zvakawanda. Zimbabwe ndeimwe yenyika yakaisa runyoro rwayo pachibvumirano chenyika dzepasi rese muna 1997 chekusashandisa zvimbambaira. Kutaura kuno, masangano anobvisa zvimbambaira muZimbabwe, anosanganisira Rehazardous Area Life Support Organization, kana kuti Halo Trust, nere Zimbabwe Mine Action Center, anoti vanhu vanodarika chiuru chine mazana mashanu, vaurayiwa pamwe nekuremadzwa nezvimbambaira kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Zvipfuwo zvinodarikawo zviuru zana nemakumi maviri, 120,000, zvinonzi zvaparadzwawo nezvimbambaira munyika yose. Mumiriri wenyika dzemubatanidzwa weEuropean Union muZimbabwe, vaYobst von Kechman, vaudzawo gungano ranga riri pamusangano wanhasi uyu kuti sangano ravo richaramba richitsigira kubviswa kwezvimbambaira muZimbabwe.
Now we have a long history of support to demining.
Sangano reEU ndiro riri pamberi panhau yekuwanisa hurumende yeZimbabwe mari yekurwisa dambudziko rezvimbambaira. Ticharamba tichitsigira nyika ino kusvika zvimbambaira zvese zvabviswa. Asi zvakanakawo kuti pave neurongwa hwakajeka hwehurumende hwekupedza dambudziko iri. Zvichida, urongwa uhu hunogona kuiswa muNational Development Strategy 2 iyo ichatanga gore rinouya.
Hurumende yeAmerica kubudikidza nesangano rinonzi Anti-Personnel Landmines Detection Product Development, APOPO, yakanga ichibatsira Zimbabwe kubvisa zvimbambaira. Kubva muna 2021 kusvika muna 2023, APOPO yakabvisa zvimbambaira panzvimbo inodarika masquare mita zviuru mazana maviri nemakumi mana, kana kuti 244,731 square meters kunzvimbo yeSengwe. Kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzepasi rese, Zimbabwe inonzi ndeimwe yenyika dziri kuita zvakanaka paurongo yekubvisa zvimbambaira zvakasarira muhondo. Asi kunyange zvakadaro, vanhu vanogara munzvimbo dzichine zvimbambaira kusanganisira vakaremadzwa nazvo vanoti vanoshaya rubatsiro rwemandiriri kuti vararamewo upenyu hwakafanana nevevanogara kunzvimbo dzakachena dzisina zvombo izvi. Mabasa akaita sekurima, kupfuya zvipfuyo nekushanyirwa kwenzvimbo anonzi ndemamwe anokanganiswa zvikuru neuvepo hwezvimbambaira. Zvimbambaira zvizhinji zviri kufukunurwa nemvura inonaya gore negore, uyewo dzimwe nzvimbo dzainge dzakavigwa zvombo munguva yehondo dzave kuvakwa misha nekurimwa, izvo zviri kuita kuti vanhu varambe vachikanganiswa nezvimbambaira pamwe nemagirinedhi. Musangano uri muHarare uyu uri kuitwa kwemazuva matatu uye uri kupindwawo nevamiriri vari kubva kunyika dzinosanganisira Britain, Japan neEuropean Union. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzinga.
Vanoona nezvemamiriro ekunze veMet Department vari kuyambira vanhu munyika nezvemafasha mari kutarisirwa kune dzimwe nzvimbo munyika kubva mangwana kusvika musi wechitatu svondo rino. Vanoti kuri kutarisirwa kunaya mvura inosvika mamirimita makumi masere muzuva rimwe chete kumatunhu akaita seMatabeleland neMidlands, zvichakonzera mafasha mune mhepo yakawanda kune dzimwe nzvimbo. Veruzhinji nevatyairi vedzimotokari vari kuyambirwa kuti vangwarire matambudziko anogona kukonzerwa nemamiriro ekunze aya. Mukuseya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru wezvekudzivirirwa kwevanhu munguva yenjodzi mubazi reCivil Protection Unit, amai Veronica Bare, kuti tinzwe zvizhinji.
The alert anoona through Meteorological Services Department, yo early warning unit yedu inotizivisa nezvemamiriro ekunze. Saka mamesages paanouya vanenge vachiudza vanhu kuti ndekuti kutaunaya mvura yakawanda ndekuti kutogona kuita mafashama. Tichiteerera izvozvo ende vanotungamira mumatunhu edu kubva kumadzimambo edu nemakansela ward and village level tichisvika kumadc zvichikwira kuenda kupresident kusvika kunational vanhu vanofanira kunge vachiziva maemergency number avo ende kuziva kuti kana pain the case yekuti maitwa madisplacement vanhu vanofanira kuziva kune maevacuation center avo kuti vabve pavanenge vari pasiri pese vachienda kumaevacuation center kwavanogara temporarily vachikusvika mafasha maapera.
Shoko rinenge rafamba zvakadii muvanhu? Tinozongonzwa kunzi vamwe vawirwa nematambudziko iro shoko rafamba.
Tinoona makese dhawni ari kukwira nekuti vanhu vari kuramba vachida kungoyambuka nzizi dzinenge dzakazara vesoka kana kuti vezimotokari vamwe vanongoramba vachingokosa ende izvo zvinhu zvinoisa upfumi hwevanhu panzvimbo. Saka ndiyo tarisiro yedu kuti vanhu vachateerera mamesaji anouya pamaredhiyo pamawhatsapp ende kana munhu anzwawo shoko reyambiro rechenjedzo tinofanira kutiudzawo vamwe vakatikomberedza kuti tichengetedze upenyu.
Kunewo vana vezvikoro vanoyambuka dzinzizi vachienda kuchikoro nokudzoka kudzimba, vodini mazuva iwaya emvura zhinji aya?
Vana vezvikoro masikuno eteredhishidhofio vananga vasabuda kana kusvika vachiona kuti hazvisikuseizina kuti vanhu vavakamba ivene materezi achiona kuti dzidzi dzakazara ngavagare kudzimba vamwe vanotopesera kumanikidzira vachikosa nevana putting children lives at risk. So I think basically izvozvozvo people should just be on high alert.
Imiwo sesangano ndezvipi zvamunoita kugadzirira matambudziko angangowirwa navanhu munguva yemvura zhinji kudai?
Masivo protection structures edu anenge ariwo on high alert kuensure dzaita dambudziko vanhu vanowana rubatsiro through the relevant structures. We have dispatched my food and non-food items kumadistrict edu kuti vari kana vanhu vavangowirwa neemergency vanokwanisa kubatsirwa kuma through provincial offices madistrict offices edu nekana kuvaeneed food and non-food items tabata neefort vanotibatsira kana paita tichikuvari maincident vanhu vari kuita marumi.
Vanga vari vakabata chigaro chemutevedzeri wemukuru wezvekudzivirirwa kwevanhu mubazi reCivil Protection Unit, amai Veronica Bare, vari parunare muHarare naIvan Sininga weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vechidiki vakawanda mumaruva akaita sekudema kumucheto kweguta reHarare nevamwe maguta akawanda vava kuita mabhindauku ekushandisa midhudhudhu kuwana cheuviri munyika ichisina mabasa akawanda ekuita zvekubayirwa chitupa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki anogara kudema tiri vanhu chikwava anoti chakamupa kuti agumisire ava kuita zvemudhudhudhu ishungu dzekutsvaka raramo.
Basa ritakaritanga tichingotsvakawo zvekurarama. Tichingotakurawo mabhatiri akafa whatever masimbi zvomungwaiwo izvozvo. $10-$15 auzoishaiwo pazuva kana zvakabhadhara.
Kelvin Chikanga wemudema zvakare ati akatenga mudhudhudhu wake achishandisa mari yaakawana kubva mumaricho aanoita.
Zvikonzeresa mazuvano kuti vana vamhanye mhanye vachitakura zvinhu nemidhudhudhu kuti mazuvano hakuna employment, saka kuti mwana angogara mhuri yake inofane nzara, saka vaangoita zvezvese kuti chamuka mudhudhudhu chii kuti vawanewo kurarama.
Aimbova mupurisa ari zvemugari wemunzvimbo yedema Innocent Mugabe anoti akatosiya basa rake kuti aite hake basa rekutakura zvinhu nebhasikoro kuti akwanise kutenga mudhudhudhu.
Retired member, saka this is just exercise. If you are retired member, saka ukawanawo something chinokuwaraidza uchiwana zvinhu zvekuita at the same time uzvechikubenefita something uchingowanawo something chaunongochiraramo uchingodi.
Mumwe wechidiki Revai Dirani uyo anogara mumusha wemaberen muguta reHarare anoti ari kushandisa mudhudhudhu wake kutakura gas rave kushandiswa nevakawanda kubika.
Tinoshandawo nemotabhaiki zvinovira bhaisi zvekutengesa. Tinoita zviya zvekuti tinokwanisa kuwana vanoda kudhirivharirwa ivheni kana gas kana zvinhu zvavanenge vangoda kuti tivabatsire kutakura, tinokwanisa kuvatakurira nebhaiki.
Tichaona Gwenzi anoti hacharararami nechamuka kumuka inyama sezo bizimisi remudududu riri kumupa mari akawanda
iko business asaya ngura kanara zvinhu zvakawanda zvinhu ajiya ndabasa wapi toti tsikata
ndinoita kuyera zvinhuya kuti ndine basa anga ndaenda kuona kuti ndifambare tsho
Kanzura wemu wadi 2 kudema va Eric Chinyani vanoti zvinofadza kuti midududu yavakupa vechidiki cheuviri zviri kupa kuti varegedze kushandisa zvinodhaka
tinofara nemabasa ari kuitwa nevechidiki nekuti tiri kuona kuti vari kuwana raramo yavo vachiraramisa vavanogara navo nekuti zvino zvavakukwanisa kuti zvo kuma drugs vachikwanisawo kurarama zvakanaka vamwe vechidiki vachikopawo
makambani ari munyika anotakura zvinhu nemidududu anosanganisira prompt delivery tumaisu dial A delivery, Tirivashe delivery services, Bike Express ne mamwe muguta kutakurwa zvinhu nemudududu vamwe vanobhadharisa madhora ari pakati pemaviri nematatu. Ndakamira Studio 7 kudema ndini Jeffrey Moyo.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSudan sezvo vanhu vanodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana munyika iyi vasina chekudya nekuda kwehondo. Vanhu vakawanda vanonzi vamanikidzwa kuenda muhoteri. Zimwe nyanzvi kune zveupfumi dzinoti kurudziro yeWorld Bank yekuti Zimbabwe inofanirwa kuramba iine urongwa hwayo hunosanganisira kusunga homwe kuitira kuti ikwanise kuramba yakadzikamisa upfumi hwenyika nekudzivirira kukwira kwemitengo kana kuti inflation zvinongogonekwa chete mukutaura nemuzvinyorwa asi zvichiomera veruzhinji muzviito. Nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru wesangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Edi Mahembe vanoti hongu kurudziro yeWorld Bank iyi inoita sekunge yakanaka asi ine zviviri kana zvitatu zvainokanganisa nazvo raramo yeveruzhinji munyika.
Chokutanga yavanoti tight monetary policy kureva kuti kusunga homwe. Kusunga homwe uku tinogona kubvunza kuti at what cost? Tasunga homwe vana havasikuenda kuchikoro zvakanaka. Tasunga homwe migwagwa haisi kugadzirwa. Tasunga homwe kuzvipatara hakuna mushonga vamwe vanotodza cardboard box vachikona kuti vanhu varapwe zvakanaka. Yes, tasunga homwe asi vanhu vangari vari kufa takasunga homwe.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanotiwo zviri kukurudzirwa neInternational Monetary Fund pamwe chete neWorld Bank zvinogona kuonekwa sekunge ndizvo zviri kuitika kuupfumi hwenyika asi hazvina zvazviri kubatsira nazvo vana veZimbabwe.
Ngatinge tichitarisa isu kuti munhuwo zvake uri kusumudzwa zvakaita sei noupfumi hwenyika yatingatiya iyo Human Development Factor. Kana tikavona isu kuti varombo vari kunyanya vachiita varombo, vafumi vachiwedzera kuita vafumi, handivoni kuti ufumi hwenyika yakaita saiyoyo kungange kuchipembedzwa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice Muzvare Chenai Moyo Mutambasere vanotiwo zviri kukurudzirwa neWorld Bank kuti nyika iite zvinopesana nezviri kukurudzirwa pamwe nekuitwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Gwaro rakapiwa kuvanhu kutanga kwaFebruary reMonetary Policy Statement raititaridza kuti kunyange kuine tight monetary stance yekuti interest rates akakwidziridzwa zvekuti voruzhinji havasi kukwanisa kuti vainde vanokwereta mari kubva kumabank, asi vanenge vachizopa zvakare yavari kuti TFF Targeted Finance Facility iyi iri kushandisa futi mareserves kuti ipe vamwe chikwereti ichocho chiri kunzi vanhu vasaenda vachinotora zvikwereti zvakawandisa kumabank, asi vari kuzopiwa zvakare neRBZ nerweseri. So tinenge tichiona kuti kupokana ikoko kwepolisi kuri kuitika panzvimbo 1 imomo muRBZ kunoita kuti tisava netarisiro yakanyanyisa kuwanda kuti zviri kutaurika izvi kuti vacharamba here vaine tight monetary policy stance ndizvo zvicharamba zvichiitika.
Asi chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vapersistence gwanyanya vanogara zvavo vachitaura kuti zvinhu zvingaita sezviri kuomera veruzhinji, asi nyika ichasvika chete Kenani kana zvirongwa zviri kuiswa zvekudzikamisa upfumi zvakafambiswa nemazvo.
Saka zvinogona kuti zvitore nguva, asi chatinonyanya kudai chizvo ndechekuziva kuti tiri mubvara here, tiri kuita zvinhu kwazvo here, zvekuti tichasvika zvinoratidza kuti tichasvika kana tichiita zvinhu kwazvo.
Svondo rapera, World Bank yakabudisa gwaro remamiriro eupfumi hwenyika iro rinokurudzira zvakawanda zvinosanganisira kusadhindwa kwemari yakawanda uye kusashandiswa kwemari yakawanda kudarika iri mugomwe mehurumende senzira yekuti upfumi hwenyika hurambe hwakagadzikana. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutori Ncube vakazivisawo svondo rino kuti nyika ichamboramba ichishandisa mari dzakawanda senzira yekuchengetedza nayo kugadzikana kweupfumi hwenyika kuri kuonekwa munyika pari zvino. Asi vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti izvi zviri kuomesera vemabhizimusi zvakanyanya sezvo vari kumanikidzwa kutenga zvinhu nemari yekuAmerica asi vachizonzi vatengese zvinhu izvi nemari yemunyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa kutanga kwenhaurirano dzekuedza kupedza hondo pakati peRussia neUkraine. Vakuru vehurumende yeAmerica neRussia vatanga misangano nhasi kuSaudi Arabia yekuedza kumisa hondo pakati peUkraine neRussia. Asi nyika mbiri idzi dziri kuti hadzisi kutarisira zvakawanda pamusangano uyu sezvo ingori nhanganyaya. Makurukota ezvekudyidzana kwenyika anotirai America vaMarco Rubio uye reRussia vaSergei Lavrov ndo vari kutungamira nhaurirano idzi. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti havana kukokwa kumusangano uyu asi vari kutarisirwa kusangana nemumiriri weAmerica muUkraine vaKeith Kellogg mangwana. Mukuzeya nyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mukuru wesangano reAll Hands on Justice Advocate Kenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Naraidzi yadzanga dzakatarwa navaTrump pavakapindawo pachigaro vachiti priority yavo ndeyo kupedza hondo yekuUkraine. Saka izvi zvinhu zvataona zvichienda into motion through Vice President vakanotaurawo nehama kungano rehamwe maleaders ekuEurope vachitaura kuti America yainge isiri kufara neprogress iri kuitika kuUkraine yokuti hondo iyi ipere. Saka izvi zvatiri kuona izvi zvinhu zviri kubva pakutaurwa kwakaitwawo navaTrump navice president kuti vachave vachitora nyaya iyi mberi kuti vave vachicreate atingati matalks neRussia kuti vave vachipedza hondo iyi.
Tinoona zvakare kuti iyo nyika yeRussia yakawanikawo ichitumira nhumwa dzayo kumusangano uyu vanosanganisira vanoona nezvekudyidzana kweRussia nedzimwe nyika vaSergei Lavrov nevamwewo vemuhurumende iyoyi. Munoona zvichizobatsira here izvi?
Vari kuanalyzawo vari kuona senge zvunhu zvanga zvane nguva zvichiregererwa kuti iyo Russia yanga isina vanhu vanga vachitaura nayo vahwisisawo kuti hondo iyi inopfira sei. Saka nerimwe divi zvinogona zviri zvinhu zvakanaka kuti at least America iri kutaurawo neRussia kuti vaonewo divi reRussia racho kuti zvingave zvii zvavangave vachitaurirana kuti hondo ipere. Nerimwe divi hazvo zvinhu zviri kunzi zviri kutorwawo zvakanaka pakuti aya matalks ari pakati peAmerica neRussia and zviri kutadza kuti Ukraine yacho ina kuinvitwa kumatalks uku zvinova zvichinzi kana pakava pane zvinhu zvavanowirirana agreement iyoyo inogona kuve isina kusimba pakuti haina atingati mafoundations ekuti ive yakasimba kupfurikidza kutaurana kwavachaita nokuti nyaya yekuUkraine inoda kuti involve nyika dzakati kuti especially dziri muEurope kuti vave vari involvedwo mukutaura uku kuti kana pane zvinowirirano zvive zvichiwirirana zvekare nedzimwe nyika kuti agreement yepeace ive inosurviva matalks.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice Advocate Kenneth Masie vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuTexas muno muAmerica. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo nhasi tiri kupa mukana kune vechidiki kuti tinzwe zvavari kuita. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nyaya yekuda kuwandudza bumbiro remutemo kuti mutungamiri wenyika varambe vari panyanga yave kukonzera kusagadzikana munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyemi na Gibbs Dube.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Welamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kuNhlolanja 2025 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Nxa kuyikuthi abakhankasela umnangagwa bayamlalela, kumele sibabone bethula. Kodwa nxa singabona bengathuli beqhubeka ngomkhankaso wabo, sizacina sizibuza into ezimbili.
Uzulu weZimbabwe useveze imibono etshiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi uzasuka embusweni ngo-2028.
Lapho okutota khona uyatuhamba onyawo lutshone sibili, lanxa ufakile i-fertilizer uqhubeka kubomvu.
Ababona ngezomkhathi bathi kuza kuna izulu elikhulu eZimbabwe elilakho ukudala umonakalo omangalisayo ngesikhathi ezinye izilimo sezitota. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe useveze imbono etshiyeneyo phezulu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi uzasuka embusweni isikhathi sakhe esivunyelwa isisekelo sombuso welizwe singafika ngo-2028. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba izolo ukuthi lanxa abalandeli bakhe befuna aqhelise umbuso wakhe, kasoze akwenze lokhu ngoba uhlonipha umthetho. Uthe abagqugquzela lokhu kungenzeka kube ngabazenzisi abalenjongo zabo abangayisiwo malunga ezanu-PF. Wengeze wathi amalunga aleli bandla aqotho kumele alandele umzekeliso wakhe. Umnangagwa uthi ngo-2028 lapho azagqiba khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isisekelo sombuso welizwe, ibandla leZANU-PF lizakhetha umholi omutsha. Useke wakutsho lokhu phambilini. Kodwa amanye amalunga omphakathi kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ezifana leCrisis in Zimbabwe Coalition bathi abamkholwa ngoba kakaze aphumele egcekeni etshela abasekeli bakhe ukuthi batshiyane lomkhankaso wabo. Kodwa njengoba esewagcizelele amazwi akhe kungaba lotshintsho na? Sibuze umholi wenhlanganiso elwela amalungelo omphakathi eMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Nxa kuyikuthi abakhankasela umnangagwa bayamlalela, bayamhlonipha, kumele sibabone bethula. Kodwa nxa singabona bengathuli beqhubeka ngomkhankaso wabo, sizacina sizibuza into ezimbili. Okokuqala, sizazibuza ukuthi umuntu omdala ulikhuluma iqiniso yini. Okwesibili njalo, sizazibuza ukuthi kodwa usesele control yini ngebandla lakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi mahle amazwi kaMnangagwa nxa eqinisile.
Amazwi amahle kakhulu uma engawagcina. Nxa ngabe njalo engaqinisanga sekuzalimaza yena, ukuyamenza abe ngumuntu ongathembakalanga ebantwini lasemhlabeni wonke jikelele.
Oke wamela isigaba seBinga edalele parlamente elilunga lebandla eliphikisayo ele-TRCC umnumzana Prince Dubeko Spanda uthi uMnangagwa ungumkhohlisi.
Ifekti yokuthi yena uzithulele belokhu besiya phambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajija i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungani elizweni akusamanga kuhle yena ethule engabakhuzi kutsho okuningi kokuya.
Kepha ilunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi uyawakholwa amazwi kamnankagwa.
Amboni ukuthi kulokunye ukukhuluma okudlula khonokho akwenza umongameli ukuthi athi yena mina ha ngima ngesekelo sombuso kodwa phela ebandleni ngale ukukhuluma ukuthi ibandla lesi ibandla leZANU-PF ngesikhiso abalandeli abangabe belaso kodwa umongameli abesebatshengisayo ukuthi lapha hayi mina ngisakuma la.
Kulokufuthelana okukhulu kuZANU-PF phakathi kwalabo abafuna kuguqulwa isisekelo sombuso welizwe ukuze umnankagwa eqhelise umbuso wakhe, lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Abanye abalwa impi yenkululeko abakhokhelwa ngumnumzana Blessed Geza bathi umnankagwa kumele ehle embusweni kathesi ngoba usehlulekile ukulungisa indubo zabantu beZimbabwe kanti njalo ukhohlakele. Ugeza usedingwa ngamapholisa ngoba esithi wathuka umnankagwa. Kungenzeka umnankagwa achiye umbuso njengokuthembisa kwakhe. Ngubani ozakhethwa iZANU-PF ozancintisa emelele libandla kukhetho? Olandela izombusazwe ezimele umnumzana Tifa Dube uthi lokho kusobala.
Sibona ukuthi kuyatshengisela sobala ukuthi uChiwenga nguye ozangena ngoba njalo nxa sikhangela muva sicabanga ukuthi uChiwenga wabe neqhaza elingakanani alidlalayo ukuthi umnumzana umnankagwa ukuthi abe yangene kulesi sikhundla abe ngumongameli wabe neqhaza elikhulu kakhulu. Esikhangelele ukuthi vele ukukhangelele khonoko ukuthi njengoba wathiwa ugeneral ebusotsheni ukukhangelele ukuthi kube nguye olandelayo kathesi ukuthi angene abe ngumongameli weZimbabwe.
Umnankagwa usolwa kakhulu ngabantu abaningi abathi usehlulekile ukulungisisa umnotho weZimbabwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto athembisa ukuziqakathekisa ekungeneni kwakhe embusweni ngo-2017 kulandela ukugenqulwa kukamongameli Mugabe Libutho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Uhlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi kuza kuna izulu elikhulu kusasa eMatabeleland enkabazwe lezinye izabelo elilakho ukudala umonakalo omangalisayo. Luthi izulu leli lizabe lilomoya omkhulu. Ababona ngokuhlenga uzulu abe-Civil Protection Unit bathi kumele uzulu alalele imbiko ethulwa kumaphephandaba lemisakazo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abalimi abanengi eMatabeleland South bekhala ngokutsha kwezinye izilimo ngenxa yezulu elinengi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala eMatabeleland South.
Mina ngiseGwanda endaweni okuthiwa kuseGaranyemba kusimbi village, iGaramba iWard Center then eSimbi village. Okwenzakalayo izulu liyana sibili liqhubeka lisina, hayi inkomo sezikahle sibili okokuthi lofuna ukuthengisa amshiwa sesile vali yemali. Bese singena emasimini, emasimini kukahle sibili okukhona ukuthi lapho kutota khona abantu sebegijime bafaka ifertilizer ukuthi mhlambe kungakhula babe sebedinga futhi ukuzalisa. Kodwa okusalayo ukuthi lapho okutota khona uyaduhamba onyalutshone sibili, lanxa ufakile ifertilizer uqhubeka kubomvu. So indaweni yakithi lapha into enzakalayo ukuthi nxa lingana kakhulu kuyatota kwezindawo.
Kambe lukhona uncedo yini eludingayo ukwenzela ukuthi kulungiswe udaba lweni lolo?
Abantu badinga usizo kakhulu kufertilizer okokuthi nxa bengatholi fertilizer. Ngikhuluma ngesizathu esikanje, umquba abantu abasela nkomo ngokuningi ziyafa, uthola umuntu esela nge-35. Ngiyakhumbula omunye umakhelwane wami eselwe yi-16 ka-1. Lami ngikhuluma umfowethu osemzansi othiwa umluleki Moyo ubethele inkomo zakhe zakwana 6 sibili, but ngikhuluma athi sukusele yodwa inkabe yeseleyo.
So ngokunjalo emasimini lakho kunjalo isizathu sokuthi njengoba abantu adebe lenkomo eziningi zisile baswela inkulu lo ngelazo vele kutsho ukuthi uzathola kubomvu njengamakhiwa sibili kungelalutho okwakuthi kuhle untondobari kukuncane wese futhi izulu libe laphuza ukuna ngokunjalo antumumbu yabantu.
Lo ngumnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala esigabeni seMatoni South obexoxa leStudio 7 eseKaranyemba. Abezindaba abeReuters babika ukuba eleBurundi selisuse ibutho lalo kweleDRC lapho belincedisa khona ilizwe leli empini yalo labahlamuki beM23. Kubikwa ukuba lokhu kulakho ukwenza ukuthi M23 ihluthune amanye amadolobho phezu kokunqoba ibutho lelizwe eGoma, Bukavu lezinye izigaba. Lokhu kwenzakala njalo inhlanganiso ye-United Nations isithi i-M23 ibulala abantwana abaningi lapho engena khona. Inhlanganiso ezigoqela i-SADC, East Africa Community, le-African Union zikhuthaza ukuba i-M23 ibeke phansi izikhali ikhulumisane lohulumende we-DRC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela umnumzana Joyce Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market Polypar Solutions.
Liyabona ke sasikusho ukuthi umnumzana uChisekedi akala sifiso sokulungisa udaba lolwana ngoba siyazi ukuthi akazanga emhlanganweni weSADC akahambanga emhlanganweni weAfrica Unity kuthi uthi yena vele ukhanya kumthokozisa kuyomjabulisa ukuthi kube kusifa abantu eGoma. Yiko iM23 asisoze sithi kathi singamalwicaja. So ukhanya kimi njengokubona kwami singathi yi-liberation force. Nxa ulomuntu umongameli welizwe odelelayo njengoChisekedi aba umongameli abaningi behlangana befuna ukukhuluma ngodaba lwenkinga yakho wena awusabonakali kutho ukuthi uyadelela abantu yikho ukagamela emdelela. Ikho sesithi khona iM23 sesithi yi-liberation force ukukhulula abantu be-DRC abahlukuluzwa ngokungabuswa kuhle nguye uChisekedi.
Ye baba Ngwenya, siyabona ukuthi i-African Union kuzobuya, i-East African Community kuzobuya, konke nje inhlanganiso ezimele amazwe kuzokwazi e-Africa khanya kwabehlula ukuthi belungise udaba lwempi le ekwele-DRC. Pho manje kumele kuphathwe njani konke lokhu?
I mean angivumelani lawe mfowethu ukuthi kuyabehlula ngoba phela inkinga kayisiwe yabo yodwa, yinkinga yomuntu wonke. Yikho njengoba ngisithwe nje ukuthi nxa umuntu elenkinga emzini wakhe abadala kumbe osobhuku bezama ukulungisa indaba yakho kodwa wena ungezi emhlanganweni kusho ukuthi uyabungela sifiso sokuthi ulungisise udaba. Akusoze kwenzekala ukuthi i-SADC le IGAD balungise kumbe i-EAU le United Nations balungise idaba le-DRC uChisekedi engekho. Bafane bahlale phansi bakhumisa milotha bebathathu, uChisekedi uKagame laye uMuseveni. UChisekedi uyadelela kasabonakali. Yikho nxa engasahlaliswa ngaphansi yena uthuthu udaba lakhona alusalungiseki. Kungaba ngcono nje bayekele M23 ingene yedlule eBukavu, eGoma, eLumbumbashi, ifike ngapi eKinshasa. Babe yiwo ababuyisayo ngoba lowo ujaha lowo khona, lowo ubaba lowo khona ukhanya kazwisisi ukuthi kule nkinga ekhaya.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ukunhlanganiswa e-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Sine sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yezwekazi le-Europe iqhuba umhlangano wokuphendla indlela zokudlelana nohulumende kamongameli Donald Trump okanye iqhuba ezinye inhlelo ezingathakazelelwa ngamanye amazwe. Abalwela ilungelo loluntu, abezempilakahle labanye bathi kumele kukhululwe umnumzana Kizza Besigye wakwele Uganda wathunjwa nyakenye kwele Kenya wavalelwa entilongweni eKampala. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America Washington DC. Wezi patelene le Melika. Hizi patamandla zika kulumendu we Melika leza kwele Russia. Ezi wana ngukudlelana la manya amazwe zikube umhlanga no namhla e Saudi Arabia. Zikuluma ngukudlelana kwa mazwe la kanye lendlela zokumisa impi ese Ukraine. Amakele omabili ati akangile ukuthi inkulumo lezi zizaphendla indlela yokukhulumisana phakathi kwabakhokheli bamazwe la umnumzana Donald Trump lomnumzana Vladimir Putin. Ophethe uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio ubekhokhela iqula leMelika. Icele leRussia belikhokhelwa ngumphathintambo obona ngezokudlelana lamanye amazwe umnumzana Sergey Lavrov lomcebisi kaPutin umnumzana Yuri Ushakov. Abakhokheli be-Ukraine bathi bebenganxuswanga emhlanganweni lo, kodwa umongameli Volodymyr Zelensky ukhangelelwe ukuba uzaqhuba umhlangano lomela elemelika kulelo lizwe umnumzana Keith Kellogg kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Murgai olandela ezombusazwe wemelika ezimele.
Iqakathekile indaba ekhona le enkulumo ze-peace talks e-South Arabia. Amaphathamandla awe-Russia lawe-USA. Kodwa kumele kube le-Ukraine layo inikwe isitulo khona ngale ukuthi bawelelane ngendaba ze-peace talks. Ukuhamba bayawelelana i-Russia le-USA, i-Ukraine ingekho. Kungathiwa kuza yenza ukuthi impilo iqhubeke phambili ngoba siyakwazi ukuthi iRussia vele ayifuni ukuthi iUkraine ibe yimember of iNATO on the, ukuthi bagcine ama ngantwa ilenda abayithathileyo eCrimea lamanye ama provinces awe Ukraine. So kumele ama Ukrainians lawo ahlala ekhona khonapho ukuthi bazwisisane.
Ngokubona kwakho singabona na abakhokheli bamazwe omabili umnumzana Trump kanye lomnumzana Putin besenelisa ukuthi bahlangane bakhulumisane njalo kuthuthukisa ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili la?
Ukuthi umnumzana Trump lo Putin bazahlangana vele sasikwazi wakukhuluma khonokho during the election ukuthi wayezahlala phansi within 24 hours aqede le impi on January 20. So hayi lokho akumangalisi ukuthi uzaba ehlala lo umnumzana Putin bakhulumelane indaba ethi important for the world ngoba siyakwazi ukuthi iRussia leUSA iwa amazwe alezikhali ezingakwanisa ukuqeda lo mhlaba. So kumele bakhulumelane kuhle and babonisane ukuthi which is the way forward. Umnumzana Zelensky vele ukhuluma a position eyenziwa ngumuntu wonke. Siyakwazi ukuthi ma abantu besilwa kumele kube lo muntu yena lo abantu balabana laba abalwayo ukuthi bahlalisane phansi bakhulumelane kuhle and then kube le solution.
Umnumzana Tim Murangai ulandela ezombusazo weMelika besecungweni lotabuka Ncube weStudio 7 ese-Ohio khonapha kule Melika. Abanye abatsha eZimbabwe bathi bathwele nzima ngenxa yesimo esibi somnotho lokunye okubenza behluleke ukuziphilisa. Bakhuluma amazwi la ngesikhathi kulungiselelwa ukunanzwa kwasuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abatsha abakhulumela eStudio 7 bathi ilanga leli libalethela imicabango eminingi ngoba kunzima ukulithakazelela belambile bengela misebenzi, abanye bechapha imingcele besiya kwamanye amazwe lokunye okubathwalisa nzima. Usuku lolu lonyaka luthakazelelwa koBulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth, Secure the Future. Ukhangelele ukuba kube labantu abafika inkulungwane ezimbili 20,000 abazahamba emkhosini lo ozakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa eBarberfield Stadium. Abatsha abaningi bathi lokhu akusoze kubancede ngitsho lakancane. Omunye wabakhala ngenhlupho ababhekane lazo ngu-Onias Dube othengisa impahla etshiyeneyo eHarare.
Nxa sikhangela khona lokhu kwamhla ka-21 kuthiwa kucelebrata ilanga labatsha, kuyazifananela ngoba abatsha batshona sona sizihlalele eziteradeni akula into esiyenzayo ekhanyayo even lokufunda ikufunda kuphela ukuthi uhlale phansi sesifundela udu abantu abasha sithwele nzima eZimbabwe
Morgan yathi ukusimo esifanayo
khangelele uhulumende ukuba ukuba celebrate ngaleli langa lekhangele njalo imihlupho eziningi ningi abahlangana lazo
baningi abatsha abathwele nzima eZimbabwe uNtokozo Msipha laye uthwele amagabha avuzayo
siyalibona leli langa elifikayo elizabe likobulawayo kodwa hayi njengabantu abatsha hayi ayikho into esikhangeleleyo
amazwi kaMsipha agcizelelwe nguNkulakwashe Zulu yena othi abatsha kabasela themba empilweni
akula vele siyabe sikuthakazelela nge-youth day yethu ngoba siyahlupheka akula msebenzi abantu babhizi kathesi bayezamadragi bayanathi izidakamizwa abantu abaningi babaleka baya kwamanye amazwe so vele kubuhlungu lokho njengabantu abatsha asikwazi lokuthi abazali bethu bona nxa babephuma ngaleso sikhathi sempi besiyalwela ilizwe ukuthi balikhulule bakhululani
kodwa omunye njalo osakhulayo uCuthbert Ndlongwa uthi kumele abatsha besebenze ilanga leli ukuphuma namacebo atshiyeneyo awokwenza impilo zabo zibe ngcono
kuqakathekile ukuthi nxa sisenza amathuba abantu abatsha sibekwazi ukuthi kumele ahambelane lokuthi balokusebenza ubuchwepheshe ekusebenzeni kwabo ngoba imisebenzi imali konke le ntuthuko nje abantu abatsha konke even singakhangela le mifundo sisenziwa ngobuchwepheshe
osakhulayo olilunga lebandla leZANU-PF uTendai Phiri uthi ngamanga aluhlaba tshoko ukuthi abatsha bathwele nzima eZimbabwe
ungakombina ama-allocation ama-ministries uyathola ukuthi close to half of the budget is going towards abantwana labantu abatsha okuyinto enhle khonoko okukhombisa ukuthi iZimbabwe iyananzelela isikhathi esiphila kiso le demographic dividend that needs to be harnessed and is investing okuzwayo
usuku lwe Robert Mugabe National Youth Day unanza ngesikhathi abanye abatsha besithi akukho ukubambekayo elizweni usuku lolu olwazaziwa ngokuthi 21st February movement lwalungolokuthakazela usuku lokuzalwa kwaye ngumongameli uRobert Mugabe owasuswa libutho esikhundleni ngomnyaka ka-2017 ngiyimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Kulaba dabuka eZimbabwe abathathu okubiwa ukuba sebelenyanga ezimbili bevalelwe emgodini weLonwen Mine eKrugersdorp eGauteng kwele South Africa. Umnumzana Thembani Dube isihlobo somunye wavalelwe emgodini lo ogcwele amanzi uthi badinga uncedo lokubahlenga. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapolisa asesigabeni seWest Rand alenkamba eduzane lomgodi lo. Kusanda kuba lengozi efanayo eStilfontein okwafela khona otsheketsha abanengi kwahlengwa abanye babo. Akesizwe uDube exoxa ngodaba lolu.
Njengamanje kunzima baba ngoba into eyenzeka kukhona abawu-2 after a few days abawu-2 baphuma basho ukuthi bachaza ukuthi phansi abanye babashiye bethila but bese bezama ukugubha enye itrench ukuthi bayophuma kwenye indawo. So kwaphuma le-2 yaphuma i-right kwathi after a week masibuyela futhi sizama ukubecheck-a ngoba sesingena emgodini lapha bathola abawu-4 izidumbu eziwu-4 beshonile right all in all labantu babewu-17 so i-2 yaphuma sathola izidumbu eziwu-4 kwazothi ngeyi-21 zikadisemba kwaphuma oyi-1 ephila abawu-10 bashiyeka phansi and namanje ibalokhu bephakathi laphana like bathi semasebegubha i-ravels bezama ukuthi bagubhe i-trench yokuthi baphume umgodi wadikiyela laba abanye basala ngani laba abasala ngapha yibo laba abaphumayo nalaba abanye abasele emanzini abawu-10 basele ngayo so at the moment asikwazi ukuthi basaphila ngabantu abangasekho sengakho besicela nje usizo ukuthi kuncediseke ukuthi baphume noma kungathiwa sebethule sikwazi ukuthola imizimba yabo
umntwana nowenu ngomunye wabo abangakaphumi khonapho
yebo ngomunye wabo
kuthiwa mbani igama lakhe
uCarlton Mvundla abafana basendaweni lapha bauye lo mfowethu then nabanye ababili abaseplantry lo omfowethu hayi ubengakabi nonkosikazi ubengakabi nomakoti ubenentombi njalo sasemncane ngoba una-21 mangaphazamini then bese kuthi laba abanye abawu-2 uHelodi Ncube yena-ke ushiye umakoti nabantwana ababili bese kuthi ke omunye uthando lenkosi Ncube naye yenake naye ushiya intombi bengakabi nomakoti unaye umntwana kodwa kaye bengakabi nomakoti
ye so manje nifuna ncedo bani kumele kwenziweni khona
uncedo baba esilidingayo laphana ukuthi cela ukuthi bakhishe noma ngabe kuthiwa sebethule sikwazi ukuthola imizimba yabo bayobekwa
lika lakhuluma lobani ngakhona kudube
sebebaningi abantu esizame ukuthi sithole uncedo futhi ngamasonto sesazama sana se-police station kukhona omunye ugogo nje omlungu since from the start kwenzeka le nto okuthiwa ukhora kube lokhu esincedisa ngokwazi wasingela namaloya e-human rights amaloya akhona since lokhu ebhizi athi azosinceda ukuthi abantu baphume so bathi basale nje ukuthi bathole imephu
umnumzana Thembani Dube ngodabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ubexoxa le Studio 7 eseKrugersdorp eGauteng. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona iWhatsApp.
Studio 7 njani basakazi bethu esibathandayo indawo zoku lapho enikhona hayi nasencane nabantu bakithi hayi kunzima kakhulu zizwe inkulumo mina angiboni ukuthi ku-Afrika lezekhona lize fana eZimbabwe hayi kunzima zabantu bethu province wabo baqhubekele phambili sibusa thinasemazweni abanye abantu siyahlupheka manje azisebenzi sibizwa ngawo wonke amagama esingazalanga ngawo kunzima kanazi bathi yenza kahle kwi-province wabo yenza kahle kuphi iyakhulisa zisadele manje lasimaterialand mina angiboni into ayenza kona manje zihlele emazweni abantu azisebenzi izikolo zethu zifinde zilokusikhipha imali yangale zifo ezizithola emazweni lawa siyenza ama-development siziyakhela izikolo izibhedlela kunamiti asinama-akhawunti ekhaya isikontiri lesi esisuka lapha esaphelela lapha e-Plumtree zikazike simiti manje silokhu simile lapho asisaqhubeki siya phambili umgwaqo lo usuka e-Plumtree yebhambazi ufile nayo imoto zakhona lezi mazilanda imali le ebodaport emayitengwe le mali lezi mali yabathathela abantu imoto zakhona zihamba through iBotswana angazi kube labo mali lakhe inkomo kayakwazi lokuthi imoto le mazilanda imali zihamba ngeBotswana ngoba zisaba umgwaqo lo we-Plumtree kuthi ufile hayi kunzima kakhulu ilizwe lezimbabwe lizima kakhulu bantu hayi khona
salibonani bantu bakithi kuyamangaza nje ukuthi inkomo ziyadliwa kwezinye indawo ezibantu ugovernment uthi kakazikwazi ofuna ukukwazi ukwazi njani kuze kwazi mina lawe kumbe sise-South Africa kumbe se-America ofuna ukwazi njani kufanele abhadale abantu ngoba inkomo zidliwa zinyamazana ze-government anje so i-government ayibhadali i-Afrika mnangazi ukuthi khalelani ngoba umnotho ona lo se-DRC ukufa khona utshontshwa yiwama-British nama-American wona wodwa nje uyakhona ukusupply i-Afrika ibe right singena kobo-Sudan lapha singena emazweni amaningi vele ale mkhiqizo ngoba i-Afrika onke amazwe anemikhiqizo
siyabonga balaleli bakaStudio 7 nane basakazi abanje abo-Gibbs Dube otabokancube odonga kandemire elikampani ziyasisiza kakhulu ngomsakazo ngabonga namhlanje nxa lingabale yami i-audio ngifuna ukuthi ngikhulume concerne ngamadoda engingawazi ekhuluma kuhle ngoba imbono omunye lomoya olombono oyakhayo futhi njalo bayakhuluma yami i-comment ngithi bayakhuluma nje ba-right but mina ngifuna ukuthi ngikhulume ngezinga lawo phezulu ungakhangela uMathewu chapter 24 esivesini lika-14 ungaqala nje ku-1 khona phana uJesu nxa bephuma ehamba nabafundi bakhe abafundi bakhe bathi mfundisi uyayibona itempeli lezakhiwo uJesu uthi ndiyakubona lokho yebo ngiyabona ndibona ngiyakubona kodwa okusalayo ukuthi akulalithi elizasala lihlezi phezu kwelinye akhulume sephambili athi kuzaba lezimpi lizawuzaba izimpi lamahungahungazo kuzaba lendlala kuzaba nalokhiyana
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo uhlelo lwe-Lifetalk lingakhohlwa namhla sixoxa ngokubhekana labatsha eZimbabwe okulabanye babo abathatha izidakamizwa ngenxa yokuhlupheka singayihlukani isihlobo sike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela uzulu weZimbabwe useveze imbono etshiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uzasuka embusweni ngo-2028 ababona ngezomkhathi bathi kuza kuna izulu elikhulu eZimbabwe elakho kudala umonakalo omangalisayo siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.